aita jara muzimbabwe nema statistics zvakati akatanga pakauya rapato wawe United Nations ndiye akapa a brief achitaura ma figures you are 7.7 million. Now with the World Food Program, using my figures, we need so much money to be able to help the Zimbabwean population from starving it half, basically half of the population. Zino gosha shukuru, utiti tarisa nenema figures akadaru, ezine shitamuna December, mvura ino tarisa kuti itange irishoma shukuru. Now, who is at the most? It's women and children.
Ko sei muchidaro kuti vana vadiki nemadzimai ndo vanonyanya kuomerwa nezvinhu kana nzara yapfunya chisero muZimbabwe?
Because at the end of the day, kana munhu wokazi ndiye unoziva kuti mumba munomakamira sei. Inguva inogosha zvikure zvinezvi, we are talking about 16 days of activism against women and children. Zvinogozha.
Ko vakwegura vari kusanganawo nematambudziko akaita sei?
Zvino kana muchitarisa maprizes ari mumashops, inini handina pension, inini ndakwegura, uye mari dzacho kana kuri kuti unadzo uchenge uchienda kunotsvaka yepension haisi kuwanikwa in terms of viability and also technology chaiyo kana kanzi eco cash or whatever form of technology is not accessible. Maprizes efuel antakutize mtransport kana munhu achibva kumusha uchiya kutsvaga mari yake oize nekukwira kwacho unogona kuzorara pabhenji utadza kudzokera kumusha kwacho at the end of the day washayiwa mari unozvishandisa sei. Zvinogozhera munhu wese vari kumukira kumabasa, vanosara muzimba vasina mabasa acho, which is basically 90+% of our youth are unemployed, be it graduates from university, vanombotry kutengesa airtime but hazvisi kufamba. Zvinogozha. Vanoenda kumbare ndombotaura nawo ndopota ndichitovatumira kuti vandiizirewo nokuti hatichakwanisi kuafforda basically in the local supermarket or stores. So vavabvunza kuti kwakukamira sei nhasi, vanokudza kuti izeni vacho mafamasi kuti vabve kumafarms avo vachiuya nazvo zvinhu kumbare zvinokwira every day, asi sometimes havatouyi and it's terrible.